zvanzviswa namaneja wacho wandere vaclide musonda avo vanoti zviminga mpinyi zvanga zviriko zvaagadziriswa uye zvavanyorerana chibvumirano chekuti mutambo naemilet makado uyu uitwe musi wa18 kurume vamusonda vanoti semutambi ane bhandi regoridhe iri mekado atange ari pamusha munhandare yestudio of Aztec 7 mumexico city umo vatambi ava vari kusangana uyu ndiwo mutambo mukuru wachiwandire kubva zvaasiya zvekuruka veruzhinji musoro atora mutambo wetsiva chiwandire pachake anoti akagadzirira zvakakwana mutambo namekado zvekuti anonokerwa nemutambo uyu
gadziro yemutambo unotevera yakamira zvakanaka zvese zviri kuendeka hapana zvisiri kufamba zvichireva izvo kuti chero tikazitamba emangwana tinokwanisa kutamba
mekado akadzivirira bhande rake regoridhe nekurova marenji warenji chiwandire ndokukunda Juliana Munoz kuti awane mukana wekurira bhande regoridhe iri bhande regoridhe ndiro repamusorosoro mutsiva uyezve rewbc rinoremekedzwa kudarika mabhande emasangano ese etsiva pasi rose vamusonda vanoti vacharita matambiro achiwandire vari kuona achisvika kure zvikuru mumutambo uyu
musikana wevoi ane speed plus anokanda magood punches kazi handitoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi bodi ane speed yakanyanyisa
vanoti vanokunga uchiwandire anokwanisa kutora nekubatanidza mabhande emasangano ese etsiva pasi rino kana kuti inonzi muchirungu unification
musikana uyu ari kuenda kumberi zvekutoti tichida kutoti azenge ari musikana anitori nemabelt ese mudivision imomo tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title WBA world title WBC world title ndo kwatakavavarira kuti anga achisvikeko
pari zvino chiwandire ane bhande resirivha rewbc akaenzana nacharles manyuchi uyo akambotora bhande rimwe chetero akazotorerwa naquadratilo abdzorok wekuuzbekistan ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati